Kuva nemswechi na sondera pera miigani kupinda ni nyika inoti Plumtree, Bybridge, Nyamapanda ne Forbes, yanga ine mitsetse mirefu kwazvezve semotokari nevanhu uye yainonoka kufamba zvakanyanyanya kuti vanhu vaitora maawa ari pakati pematatu kusvika kumasere vakamirira kuti vadhindirwe magwaro avo ekufambisa pamigano iyi. Mumwe vanhu vaiedza kupinda muZimbabwe vachibva Botswana neZulu ndimuzvare Tandwe Sheleni, avo vakaudza Studio 7 vari pamugano weBotswana neZimbabwe waRamakhobana kuti zuva rakavakanga zvinonzwisa tsitsi pavaive vari mumutsetse. Mutungamiri wesangano revanotenga nekutengesa vachiyambuka miganhu reInternational Cross Border Traders Association of Zimbabwe vaDennis Dzuru vakatiwo zvakanga zviri zvimwe chete pamuganhu weZimbabwe neSouth Africa weBybridge nemuganhu weZimbabwe neMozambique weForbes kusvika neZulu Masikati.
Tinoona kuti mabhodha anga ari bhizi zvakanyanya, bhodha reBybridge ranga riri bhizi kusvikira Masikati anhasi uno. Tinozoona kuti mota dzese nevafambi vese vanga vapera zvokuti anga ango mumwe nemumwe vanga vachingosvikawo vachingobatsirwa vachipfuura. Tichitarisa pazambuko reForbes Border Post, hapana chiripo zvekare, kuna vanhu aripo matiragi apo neapo.
Maneja wemabhazi ekambani yemangongongo Tolls anofamba pakati peFrancistown kuBotswana neHarare vaClifford Dewa vakati mitsetse mirefu pamuganhu weplumtree yakavatadzisa kuita mari yakawanda munguva imwe yezororo regore rino. Izvo vanoti zvakaita kuti kambani yavo iite mari iri pasi pezviuru makumi matatu zvemadhora ekuamerica pazuva.
Kiu pabhodha reRamakhobana veplumtree ndo yanga yakakurisa mabhazi nemota diki zvakangosangana-sangana-sanga, mabhazi anga asingagoni kufamba zvakanaka, anga achitomirira kusvika mota dzapera dziri kumberi. Sazvino zvakati afektawo izvozvo kuti mabhazi asafamba achinodzoka nenguva, nozodzoka kwayo mangwana.
Asi vaHebert Manunure, avo vanogara muguta reWindhoek kuNamibia vachibva kwaMarange mudunhu reManicaland, vakati vaive nechivimbo chekuti vaisvika chete kumisha kwaoni Zuro vakare.
Hapana zvakanyanya zvinonyanya kunetsa vanhu vari kubatsirwa zviri pasi vochete vanhu ndo vakati wandezvo kiyedirikufamba.
Izvi zvinotevera kutorwa kwedanho rekusavharwa kwebhodha replumtree nebazi rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu mushure mekutaurirana nevamwe vavo vemuBotswana. Studio 7 yakundikana kunzwa kubazi rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika kuti tinzwe kuti vanhu vangani vapfuura nepamigano yekupinda munyika kusvika pari zvino. Asi mukuru webazi rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu pamugano weRamakhobana kuti uriBotswana vamusele musele vati vanhu zviuru makumi mashanu nemazana matanhatu ane makumi mashanu nevashanu kana kuti 60,655 vakabuda munyika yeBotswana kubva nemusi wechina svondo rapera kusvika neZulu mangwanani. Vati vachiri kusangana nedambudziko rezvizvarwa zveZimbabwe zvinopinda muBotswana zvisina mvumo, vachiti vanhu mazana mana vane gumi nevaviri kana kuti 412 vakasungwa ndokubhadhariswa mari isingadariki churu chimwe chete cheBotswana pula, vachiyambira kuti kupinda munyika isiri pamutemo imhosva.
Kana takatarisa matambudziko atange kusangana nawo, kune zvizvarwa zveZimbabwe zvichine tsika yekupinda nekubuda muBotswana pamwe nekugara zvisiri pamutemo.
Mumwe mukuru mubazi rinoona nezvemitero muBotswana reBotswana Unified Revenue Services kana kuti BRS pamugano weRamakhobana vaservice chipo vanoti motokari dzaibva South Africa dzakananga kuZimbabwe dzakashandisa mugano uyu rwendo runo dzanga dzakawanda zvikuru.
In total there were 5,000
motokari zviuru zvishanu nemazana mana ane gumi nenomwe dzakashandisa mugano wedu weRamakhobana mumazuva matanhatu apfuura. Mumazuva matanhatu apfuura aya motokari zhinji dzaibva kuSouth Africa dzakananga kuZimbabwe.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinofungidzirwa kuti zviri pakati pemamiriyoni mana nemamiriyoni manomwe. MuSouth Africa chete muine vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Singirai Madondo.